varume vaviri vanoti vafarike nemadzinga pamwe navachafadzwa pamire vamiswa pamberi pedare ramajor street muHarare nhasi vachinzi vakabatwa vachitengesa nyanga dzenzou dzinokosha zviuru makumi maviri nezviuru zvemadhora kuchizvarwa chekuAustralia vaAdrian Stein zviri kunze kwemutemo. Muchuchisi wenyaya iyi amai Francis Mukumbiri vaudza dare kuti vamadzinga avo vaityairwa navapamire vakabatwa muHarare muna kukadzi mushure mekunge mapurisa awana runyerekupe rwekuti vamadzinga vaida kutengesa nyanga dzenzou zvisiri pamutemo. Gweta revasungwa ava vaGift Mtisi vaudza dare kuti pane magwaro akawanda avanoda kuti vasungwa vaone. Nyaya iyi isati yatongwa anosanganisira passport yavaStein, magwaro anoratidza kuti vaiva nemvumo yekushanda semutori wenhau munyika pakaitika nyaya iyi sezvo mapepa avo ari pamberi pedare achiratidza kuti mutori wenhau. VaMtisi vati vanodawo zvakare kuti kambani yeEconet ipe huchapupu hunoratidza kuti gwaro raburiswa nehurumende rinonzi rinoratidza manhamba akafonwa navaStein ndiyo yakaburitsa gwaro iri. Vaenderera mberi vachiti vanoda kuzivawo kuti anonzi Anna Helena Rubik uyo anzi nemuchuchisi chizvarwa chekuPoland ane ukama hupi navaStein avo vave mufakazi wehurumende panyaya iyi sezvo vaStein vaishandisa nhamba yenharembozha yakanyoreswa muzita ravaRubik. Asi muchuchisi wenyaya ati vaStein havazivane navaRubik sezvo vakangotengawo simukadhi kubva kune vanotengesa mumigwagwa rakatonyereswa kare muzita ravaRubik. VaMtisi vati ikodzero dzevasungwa kuve nemapepa ose achashandiswa nehurumende mukutongwa kwenyaya iyi.
Tapinda mudare isusu taka nhasi raive zuva rekutongwa kwemhosva asi tasvika tapa chikumbiro chekuti tine chikumbiro chatakaita chatakanyora chekuti hatikwanisi kuti tigadzire dziviriro yemhosva nokuda kwokuti pane zvatinoda kuziviswa kana kuti zvinoda kuziviswa vasungwa zvakawanda. Zvimwe zvacho zvinosanganisira madocuments anoda kuoniwa, mamwe acho anofanira kunge akaverifaiwa kuti ndeechokwadi. Saka tapa chikumbiro ichocho dare rikati zvakanaka izvozvo, information iyoyo chiagirea kuti information iri kudiwa ndeipi. Saka tagadzirira information iri kudiwa tikaagirea nevachichisi tikapinda mudare tikawirirana kuti information inofanira kunge iripo. Saka mhosva nyaya yedu yapostponwa to musi wa31.
Mapepa asvitswa kudara nehurumende akabva kukambani yeEconet anoratidza kuti vaStein vaifonerana nemwana womutungamiriri wenyika vatariro muNangagwa. VaMtisi vati vari kutoda kuongorora kuti chii chakanyatsoitika sezvo vachiti vakapiwa mapepa ekupomera vamadzinga mhosva nemusi wechishanu zvisina kuvapa nguva yakakwana yekugadzirirwa kunzwikwa kwenyaya iyi mudare.
Hatisati taziva sezvandataura kuti takapuwa mapepa nechishanu, saka chishanu ichocho hatina kuwana nguva yekuita go through all the papers. Saka mapepers kuona kwataita hatisati takwanisa kuona kuti ari kunzi atariro muNangagwa ndehapi. Hatisati taona manamba iwayo, asi manambers mune manambers arimo. Mushure mekunge takwanisa kuverenga ndo patinokwanisa kuzoziva kuti pane atariro muNangagwa, pane yani.
Mutongi wedare amai Josephine Sande vati nyaya iyi idzoke kudare musi wa31 Chivabvu apo hurumende inotarisirwa kunge yapa magweta evasungwa mapepa ose avakumbira ane chekuita nezvenyaya iyi sezvakatarwa nemurau kuti musungwa wese ane kodzero dzekuwana mapepa ose achashandiswa nehurumende pakutongwa kwenyaya yaanenge achipomerwa. VaStein avo vanga vari mudare nhasi vakaudza sangano renhau reAl Jazeera kuti nyaya iyi inobata-bata amai Grace Mugabe avo vavanoti vaitengesa nyanga dzenzou kunze kwenyika zvisiri pamurau. Mudare nhasi hamuna kutaurwa kuti ndezvipi zvakaitwa naamai Mugabe zvine chekuita nekutengeswa kwenyanga dzenzou idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.